Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 27 2025 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vodziviswa kuita basa ravo nemapurisa kumatare kuri kutongwa mumwe wavo Blessed Muhlanga. Muzinda weAmerica muZimbabwe woita musangano wekudyidzana pakati penyika iyi neZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhaka kuVictoria Falls. Ko chii chiri kupa kuti kukanaya muguta reHarare munenge mave kuitwa donga watonga muzinda wenyuchi mumigwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Nasi mapurisa anodzivirira mirijonga anga akazara panze pedare Major Street re Rotten Row muHarare pange pachinzwikwa chikumbiro chemutori wenhau Blessed Muhlanga chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekupesvedzera mirijonga. Izvi hazvina hazvo kumisa vanhu vakawanda kupinda mudare kunoratidza kutsigira kwavo Blessed. Asi mutongo hauna kuzopiwa sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji. Godwin Mangudya anotipa zvizere.
Mutongi ange achifanira kutura mutongo vafarai gwitima vanzi havana kukwanisa kuuya sezvo vange vaenda kurufu. Izvi zvaziviswa nemutongi marehwa nazvo gofa gweta ra Blessed vaKrismike vanoti hapana zvavangaite havo kana pafiwa asi zvinopa kuti Blessed agare mutirongo kwenguva yakareba.
Usiku hwaanorara ari muhutapwa huri kuramba huchiwedzeredzwa saka chishuviro chedu kuti dai waro zuva remutongo rasvika tanzwa kuti matara ari kuti chii pamusoro peusungwa.
Vamike vazivisawo kuti vachuchusi vasvitsawo kudare zvakabuda mutsvakiridzo yavakaita mushure mekunge vagunun'una kudare kuti Blessed haana kubatwa zvakanaka paakasungwa.
Hazvina kukodzera kuti titaure zviri mukati meripoti iyoyi nekuti mutongi akanzwa bail application. Mutongi akati ngapaitwe ongororo haasati aona ripoti iyi. Nekudaro tikazotaura nezviri mairi tinge takuzvidza dare.
Asi mapurisa anonzi ange achirambidza vatori venhau kutora mifananidzo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vashora kushungurudzwa kwaitwa vatori venhau magweta nevamwe vange vauya kudare.
Izvi zvinonyadzisa izvi zvinosvodesa zvinonyadzisa kuti mapurisa anouya achimbunyikidza vana veZimbabwe vauya kuzoona nyaya yatingati it's of national.
Vanhu vakawanda kusanganisira vatori venhau vapinda mudare nhasi kuzoratidza kutsigira kwavo Blessed. Vange vari mudare vanosanganisira gweta vamunyaradzigwisai vakambomirira Zengeza West mudare paramende vaJob Scala nemutungamiriri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume. Mumwewo ange ari mudare ndewechidiki mubato reCitizens Coalition for Change Stephen Sarkozy Chuma uyo ati ange auya kuzotsigira Blessed pamwe nekutapwa kwenhau kwakasununguka.
So tauya pano kuti tizosupporta musolidarity navamuhlanga nokuti nyaya yamuhlanga inyaya iri mubumbiro remutemo inotaura nyaya yefreedom of expression. Saka zvinorova izvi kuti kana majournalist vachisunga kuita basa ravo rekuti vaite kuzivisa vanhu zviri kuitika munyika what more about isisuwo zvedu vanhu in general.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Blessed akasungwa nemusi wemuvhuro mushure mekuzvipira kumapurisa. Ari kupomerwa mhosva yekuburitsa pane fenyuro yeHeart and Soul TV mashoko akataurwa nenhengo yeZANU PF uye ari murwihondo yerusununguko vaBlessed Geza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatadza kutungamira nyika uye vanofanira kusiya basa kana vatadza vobviswa. Mune mwonya yange iri kumatare dare repamusoro reHigh Court nhasi razivisa kuti richanzwa nyaya yeJudicial Service Commission iri kupikisa mutongo wakapiwa neZimbabwe Media Commission, Zimbabwe Media Commission Public Information Committee wekuti ipe mutori wenhau Mulondolozi Dlovu zvakabuda mubvunzo dzevatongi vedare repamusoro dzakaitwa gore rapera sezvinodiwa pasi pemutemo weFreedom of Information Act yave kuzonzikwa musi wa20 kurume. Dlovu ari kumirirwa navamhike avo vati
saka nhasi zvaitika ndezvekuti dare ranonoka kutanga nokudaro magweta anomirira mapato akasiyana vanga vaine dzimwe nyaya dzakakosha dzakavamiririra. Tazoisa chikumbiro chekuti dai nyaya iyi yaitwa mazuva mashoma anotevera.
Mune mwonyaya dare reHigh Court razivisawo kuti nemusi wa13 kurume richanzwa nyaya yevanozviti ndivo munyori webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu yekuti vasadzingwe mudare reparamende. Vachavangu vakadzingwa mubato mushure mekubatwa nemhosva yekusaremekedza bumbiro remutemo rebato apo vakabvisa pazvigaro kuparamende dzimwe nengo dzebato iri. Vachavangu vari kuti vakavadzinga vaWalsh Mincube havana simba rekuita izvi vachiti havasiri mutungamiriri uye panofanira kuitwa sarudzo itsva dzevatungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kuVictoria Falls uko vabatana nameya wedhorobha iri vaPrince Moyo nevakuru vebhanga reNMB kuchingamidza vanhu vanodarika mazana maviri vari kupinda musangano weSouthern Africa US Exchange Alumni Summit. Musangano uyu wakanangana nekusimbaradza kudyidzana munyaya dzezveupfumi pakati peAmerica nenyika dzemuSadak. Vesangano reAmerican Chamber of Commerce in Zimbabwe vari kupindawo musangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe ari kupinda musangano iyi uye akapindawo muzvirongwa zvevechidiki vanowana mukana wekunodzidza kuAmerica cheMandela Washington Fellowship muzvare Chiedza Mulingwa kuti tinzwewo maonero avo.
Summit is summit yema programs, my exchange programs, ano fund wa neveku nyika yeku America, kuno kutichi hostwa ni embassy yeku America yirimuno mZimbabwe. Inunge chungosanga nisa ma programs akawanda wanda isino just about program inechete. Pani ma programs akasea nakaita senge Fulbright Foreign Student Program, pani Youth Council Fellowship, pani Mandela Washington Fellowship, inima regional Young African Leaders Initiative chapters. Ese waema programs wayayo vanhu vanenge vakaenda kuma programs aya vakavapedza vakavakompita vanenge vakuchinzi alumni they become vanozava va a part of a group of vanhu vanonzi ivo ma alumni of this G of ma programs iwaya.
Akakava kechingani chirongwa ichi chichiitwa ichi?
This summit ndeyekutanga summit yakadai kuitika kwayo iti ndosaka chizonzi inaugural. Saka it's the first of its kind yaiitwa munomu muVictoria Falls kuti tinge tinge tichibvusa our tourism industry uye tichishowcase the best of Zimbabwe and hapanenge nzvimbo iri nani yekuunza vanhu vekunze kwenyika kuti vauye vaone kunaka kwenyika yedu senge mutown rino remuVictoria Falls.
Icho chinangwa chikurukuru pachirongwa ichi ndechekuti kudini?
Kuungana kwayaita iri kuedza kuunganidza ma leaders, ma entrepreneurs, ma innovators, you know, vese ivavavo vanhu vadeza kuti vauye under one roof. Ndinogona kutaura zita reumwe anenge anyezikanwa nevanhu anonzi Terry ari iye in the agro economy business, you know, vanhu vanenge vachine zvinhu zvakasiyana siyana. Tinavo pano takasangana tete under one roof kuitira kuti tisangane tive nemapartnerships. And programu yegore rino iri under the theme advancing innovative solutions to global challenges. Saka tinenge tichisangana tichionesana nezvezviri kuitika, tichiedza kubuda tine masolutions ekuti kana tabva panapa todzokera tino kumacommunities edu tichinovabetserawo kuti ave nani.
Muzvare Chiedza Mulingwa vanga vari parunare kuVictoria Falls naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yekuti mukwanise kuenda paWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzaka. Vagari vemuguta reHarare vari kuchema-chema nekuda kwekusafamba zvakanaka kwemotokari mumugwagwa mizhinji dzinobva pamwongo weguta iri, zvikuru sei kana kwanaya. Vamwe vanoti vari kuzosvika kudzimba pakati peusiku nekuti motokari dzinenge dzangoungana panzvimbo imwe chete dzisingafambe. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe weavo vari kuchema nemotokari dziri kutadza kufamba zvakanaka muguta reHarare kana kwanaya ndiva Peter Nyapetwa, mugari wemumusha wevazhinji weAppworth, zvekare vari munyori wesangano rinomirira kodzero dzevagari vemunzvimbo iyi reAppworth Residents Development Association.
Kangonaya chete muguta reHarare kutyaira kwavo kune kwavo kachamadzi vanenge vasingatateedzi mitemo inofanira kunge ichichedzwa mumugwagwa, ende njodzi mumugwagwa dzinobva dzawedzera.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe United Deregulated Commuter Operators vaFrederick Maguraminga vanoti makombi anofamba zvakanaka muguta, asi vanakurira nyoka mhenyu kune vemishikashika nevanhuwo nje vavati ndidzo nhubu.
Ma private motorist mune vanhu vari kupaka vachiita madhira avo, whether ndee forex I don't know, vanongopaka pavanoda pasina kana kumakwa, havana mari kana vanobhadhara kukanzuro. But same people unonzwa vachiti makombi. Nyika yeZimbabwe ngatiregerei kungoti kana tisina hunhu toda kungorasira nyaya kumakombi. Kumakombi kwaane hunhu, ngatichivaomberereo maoko.
Dzimwe nguva vatyairi vedzimotokari vanogara pamigwagwa kwemaawa anodarika mashanu. Parwendo runomboita maminitsi makumi matatu, motokari dzakatsikirirana kunge hove dzemugaba dzisingafambi. Izvi zvinokonzerawo kuti mota dzinobatsira veruzhinji dzakaita semaambirenzi, dzinodzimura moto nedzemapurisa dzitadze kufamba nyore, izvo zvinozoisa upenyu hwevamwe munjodzi huru. Vanhuwo zvavo vanotadza kusvika kudzimba nenguva, kuchitiwo mafuta edzimotokari anopera munhu asina kwamboenda, zvinozopinda muhomwe dzevatyairi. Vamwe vanoti chiri kupa kuti migwagwa iite wada watonga muzinda wenyuchi inyaya yekuti vanotyaira makombi nemishikashika vanenge vachiita nhange mutange, vachida kuti vaite nzendo dzakawanda kuitira kuti vatambirewo mari iri nani pazuva. Asi vangoni katsvairo sachigaro wesangano rinomirira varidzi vemakombi muHarare reGreater Harare Commuter Operators vanozviramba.
Zvinotaurwa nevanhu kuti mari dzinogona kunzi mutyairi ngave ne 120-150 idzodzo tinodzinzwa, asi isu hatidzioni. Mari dzatinoona $60, $70 imari shoma pane mari dzinotaurwa. Mafambiro anoita mota kuenda nekudzoka anenge achizikanwa zuva rega rega. Saka mari dzatinotara dzine dzakatotarisa zvese izvozvo kuitira kuti tisape pressure yakanyanya kuvatyairi vedu.
Mutauriri wezetarapi mudunhu reHarare Inspector Lakmo Chakanza vayambirawo veruzhinji kuti varemekedzewo mapurisa anenge ari pamharadzano dzemigwagwa, achibatsira kuti motokari nevanhu zvifambe zvakanaka.
Sometimes isusu hatidi kuteerera kumapurisa aya anenge ari pamaintersections. Tofaindi kuti mupurisa anenge achipa madirections mumunhu achitoitawo zvaka. Asi tikangotarisa nekuteerera zvinenge zvichitaurwa nemapurisa ari pamaintersections papa, zvinhu zvedu zvinotirerukira.
Mutauriri wechikamu chehurumende chinoona nezvekufamba zvakanaka pamigwagwa cheTraffic Safety Council of Zimbabwe, amai Lucy Kuwandira, vakurudzirawo vatyairi vedzimotokari kuti vatevedze mitemo yemumigwagwa.
Zvatiri munguva yekunaya zvakakosha kupanana mikana wekufamba tichitevedzera mitemo yakatarwa muhighway code yekufamba zvakanaka pamigwagwa. Zvakakoshawo zvakare kuti vatyairi vasiye tsika yekuvamba mamwe malanes ayo atinoti pachirungu creation of third lanes kuitira kuti tisaite congestion yakanyanya pamigwagwa.
Mutauriri wekanzuru yeHarare Vasten Ligama vakaudza Studio 7 kuti dai kanzuru ichipiwa mari inoringana nehurumende kubudikidza nechikamu chezinara zvichida dai migwagwa ichigadzirwawo sezvo mizhinji ichinzi haichina kumira zvakanaka izvo zvokanganisa mafambiro edzimotokari. Asi vamwe vanoti hapasi kuda kungogadziridzwa migwagwa chete asi kuitambanudza kuti ikure vachiti motokari dzawandisawo muguta guru umu. Dambudziko rekuungana kwemotokari panzvimbo imwe muHarare runowanzoitika mangwanani nemanheru oga oga vanhu pavanenge vachienda nekudzoka kumabasa. Dambudziko iri rinozonyanyisa kana kwanaya sezvo mimwe migwagwa ichizotadza kufambika yazara nemvura iyo inenge isiri kuraswa nekuda kwekuvhara kwemigero inofanirwa kunge ichiita basa iri. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vanhu vemuHarare vaseke zvavo vachiti kana kwanaya motokari dzemuguta ravo dzinofuta dzotadza kukwana zvakanaka mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weVatican wazivisa kuti Pope Francis vave kuita vachinzwa zviri nani kunyangwe vachiri muchipatara mavakapinda kubva muswa 14 kukadzi. Itsvo yavo inonzi yange isina kumira zvakanaka inonzi yave nani. Asi vanewo chirwere chemapapu nechikosoro. Pope vakatanga kutungamira maRoma muna 2013. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu gumi nemumwe vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvara mushure mekunge paita kupitika muguta reBukavu pamusangano wange uchiitwa nevakapandukira hurumende veM23 avo vari kutsigirwa neRwanda. M23 yakatora guta reBukavu mavhiki adarika. Kusungwa kwemutori wenhau weAlpha Media Holdings Blessed Mhlanga achipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kwakonzera gakava munyika, vamwe vachitsigira danho rakatorwa nemapurisa asi vamwe vachiri shora. Blessed akasungwa achinzi aida kupesvedzera mhirizhonga paakataura nemurwiri wehondo yerusununguko ari nhengo yeZANU-PF vaBlessing Geza vari kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ngavasiye basa nekuti vakundikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaGodfrey Kurauone pamwe neGweta vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza akatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nekusungwa kwemutori wenhau uyu.
Chekutanga ndinoti hurumende haina chayakaita kana chayakatadza. Mapurisa kunyange achibhadharwa nehurumende anoshanda akazvimiririra semapurisa. VaMhlanga vakaita dambudziko rekuti vari kufungidzirwa kuti vakatyora mutemo. Zvinozoonekwa nedare kuti mutemo wakatyorwa here kana kuti hausi. Zviripo ndezvekuti nyaya yavaMhlanga iri pakati nepakati pekutyora mutemo nekusatyora mutemo, pekutyora kodzero nekusatyora kodzero. Saka tikatarisa nyaya yavaMhlanga hazvireve kuti hurumende ndobasa rayo, asi iri kuedza kudzivirira vanhu kubva mukupinda munyongano nekuda kweyatingati pachirungu irresponsible reporting.
Vakuraone manzwa zvataurwa naDr. Mavaza.
VaMhlanga havana mutemo wakatyora. Sajournalist vane kodzero yekuinterviewa ani nani wavanosvira kuinterviewa. VaMhlanga vakainterviewa vaGeza. If there's anything that was said chaikonzera mhirizhonga kana chaitangisa vanhu chakataurwa navaGeza noti navaMhlanga. VaMhlanga only what he did was his job kuinterviewa vaGeza. And secondly, VaMhlanga havasivo vakatransmita anything. Whatever was transmitted was transmitted by HSTV inoshandira vaMhlanga. VaMhlanga havasivo owner of HSTV. VaMhlanga havasivo director or CEO of HSTV. VaMhlanga is just a mere journalist of that organization. So zvinondishamisa kana iwo ZANU-PF kana kuti mapurisa akundosunga vaMhlanga nokuti kwanzi kambani yenyu yabudisa mashoko akati nakati nakati ezisa vaMhlanga ndiye isiyiwo. Tachipiri mkoma chonga. Takambo zvione zvabugabe vachiri president. Handina munhu anakaona akasungwa kuti waite interview namaiya. Handina munhu anakaona akasungwa kuti waite interview namadzina mutsvangwa. Kana waite interview namatimadanda. Huwe hovete at that time. Vakaragenesa mugabe. Asi takuzviona nhasi pana munangagwa. But ivo patime yavo amunangagwa vachida kutorapwa kuna mugabe. Vanhu vava vakati vahovetirezi avo vakaita mainterview asingaperi zuva nezuva. But none of them was arrested. From the president, vakura kuti vamutanga vaita mhosva nekuti vainterviewa mahovetirezi. That's so wrong.
Regai tinzwe kuna Dr. Mavaza. Pindurai tinzwe Dr. Mavaza.
Chokutanga ndechekuti panguva yamugabe vanhu vakasungwa vamatemadanda vamahiya vakasungwa namuchatondera mahovhesi akaungana mudare achichema vakasungwa havana kusungwa namugabe vakasungwa nemapurisa pane mutemo wavanenge vachikora kana tichitaura nekunonzi kukura pakutengesera nhau dzedu tinotarisa nyaya mune dzimwe nyika zvakaita seamerica kana kuno kubritain ukataura nemunhu anoonekwa nenyika kana kuti semuterrorist ukapublisha zvaanenge ataura kana kuti mashoko avataura unosungwa. Al Jazeera yakatobhanwa muamerica mazuva aBin Laden payanga yaendera mberi ichitaura zvaanenge ataura zvaanenge aburitsa yanga isadiwe munyika dzakawanda nekuti ainzi uri kuburitsa mashoko anokonzera nyongano munyika ino. Saka mashoko akaburitswa navamuhlanga ane potential yekukonzera nyongano muZimbabwe. Ndokusaka mapurisa avatora kuti vabvunzudze oro dzakamira sei.
Vakura uone tichiona zvaitika izvi mungaona here vamwe vemasangano enhau vachitya kubata nyaya dzakarerekera kune dzaiburiswa navamuhlanga idzi.
Ndadera nyaya yenyu mukoma jonga ndoda kupindura vamavhaza kuti vakasungwa vanamahiya nanamatemadanda ndiyo vakasungwa as war veterans because ndo vanga vataura mashoko ainzi vegovernment anosungisa havana kusunga majournalist. Chechipiri mukoma jonga mubvunza vanobvunza ZANU-PF iri kuita izvi kutsikidzira majournalist kuti arege kubudisa kutsemuka kuri kuitika muZANU-PF. Vakuda kutsikidzira majournalist kuti arege kutora nhau yezviri kuitika muZANU-PF. Kurwisana kuitika muZANU-PF ndokwavakuda majournalist munhu wese atye kutaura nezvazvo.
Dr. Mavaza, tipete chirongwa. Chii chiri kuitawo kuti mapurisa anga achizoenda kune vanhu vakatambira nhau vasingasunge vageza?
Vageza iko zvino munhu ari kutsvagiwa nemapurisa. Saka vanoda kusungwawo. Isu tiri kuti takaita kuti vasungwe vamuhlanga tichazobuda pachena panopinda nyaya yemudare. Asi vanofanirwa kuzoratidza pachena kuti pane umboo here wakakwana waita kuti usungwe. Saka iko zvino izvi tingatambirira kuona umboo hwacho.
Vakuraone.
Inini, like what I always say nguva dzose, ndezvekuti vanhu vezano kana mungaapa mukana kutaura, vanotaura zvamunoona kuti amanyepo nepasipo, vagodfenda zvakadifendeki, vakakuudzai kuti pamunoita bridging pasina rwizi, that's who they are. But chokwadi anochiziva Mavaza, kuti kusungwa kwaBlessed Mhlanga hakuti pamutemo, nekuti vamusungira mhosva yasina kupara. Blessed Mhlanga haana mhosva yakapara as a journalist, it's his duty kuburitsa nhau, whether nhau wadzifarira kana unaodzifarira, that's your own business.
Aho vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vaimbovakanzura kumasvingo vaGodfrey Kuraone vari parunare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa mangwana kuita musangano nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kumuzinda wavo weWhite House muno muWashington DC. VaTrump vanoti vari kuda kuti vanyorerane chibvumirano neUkraine chekuti vapiwe zviwanikwa nezvicherwa zvemunyika iyi semuripo wekubatsira kwakaita America nezvombo muhondo pakati peUkraine neRussia. VaZelensky vanoti vanoda kuti America izvipirewo kuti ichavabatsira mukudzivirirwa kwenyika yavo uye kuti vatenderwe kupinda mubatanidzwa wenyika dzakabudirira wekuzvidzivirira weNATO. Asi vaTrump vari kuramba izvi vachiti zvekuti nyika iyi ive nhengo yesangano reNATO ndizvo zviri kukonzera hondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai.
Kazhinji tinoziva kuti relationship iri between Britain neAmerica yakabva kure and vanodyidzana mune zvakawanda. Saka mukutaura kwavo nhasi ndofungani vachitaura nekusimbisa kwemarelations avo nehondo yakanyanya kuUkraine nezviri kuitika pasi rose.
Tombotarisa nyaya yemitero. Mungaona zvichizewa here pamusangano uyu?
Ndokuzvona zvichitaura ndosaka paya Britain yakaita inonzi Brexit nokuti yaida kubuda muEuropean Union ichida kunegotiate madeal ayo oga. 25% iri kutaurwa iyi yekuisa pamaEuropean Union inenge ichigadzirisa maekonomi yenyika dzakawanda nokuti vanenge vachidyidzana mune zvinhu zvakati one day. Uye tinoziva kuti like manufacturing zvemota maparts mazhinji anobva kuEurope. Saka ehe, kutaura kwavo nhasi vanenge vachainkluda nyaya idzodzo dzematarifa.
Tombotarisa kuti mangwana mutungamiri wenyika yeUkraine vaZelensky vachange vari muno muWashington vachisanganawo zvakare navaTrump. Munoona vachizozeya nezvei vaviri ava?
Tikuona kuti vakawirirana musuno nenyaya yemare earth minerals kana kuti hupfumi wepasi kana nagoridhe kana zvimwe zvakadaro zviri muUkraine. Saka ndikuona kunge iri nyaya yekutanga nokuti Ukraine yakabatsirwa neUnited States zvakanyanya munyaya yayo yehondo yavo neRussia and vachataura futi nenyaya ndofunga yekupinda muNATO iyo iri kupisidzira nyaya yekurwa kwavari kuita neRussia.
Munoona pachizobuda zvinooneka here? Nekuti tinoona kuti pakatomboitwa mimwe misangano uye zvevaZelensky vachikumbira ivo kuti vange vari pamisangano iyi inoitwa pakati peAmerica neRussia.
Ndirikutoona zvichobudirira nokuti inini maonero angu ndinoona kunge vaTrump vanoshandisa pressure negotiation tactics dzokuti munhu wese anenge ane kuchema kwake kana maonero ake anouya achitora zvinenge zviripo noti zvaanenge achida. Saka kutaurirana kwavachaita uku kunenge kuchabuditsa zvakawanda uye nekumisa kwehondo nokuti tikuziva kuti vaTrump vachasangana futi nevaPutin mazuva ari kutevera.
Vatimu Ringai vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari kuOhio muno muAmerica. Iko zvino tochimbonzwa kubva kuvateereri vedu.
Maswira sei. Tuda kutaura panyaya yevanhu vakafira kuStilfontein. Vamadziripi vadii kutora mafotos evanhu ivavo? Toziva zvedu kuti pachivanhu chedu kutumira mafoto evanhu vakafa hazvitenderwi pasocial media, but apa yanyaya yekutsvaga rubatsiro. Munhu anogona kuzotorikoganaiza munhu wake aona foto, because kuno kuSouth Africa vakawanda vanhu havatomboshandisi mazita avo, plus vanhu vakawanda vanova vasina mapepa. Saka kuti woziva kuti munhu wangu pamwe ndiye anga ariko, maybe matova ne 7-10 years akabva kumusha. Saka mukatumira mafoto ndokona kuti batsirei futi, munogona kuti kuona kuti hama yangu.
Vana mukomanda nanoka wande nanoka mablessing Zulu ndechiti aiwa basa ramunoita ibasa hombe, basa rinorema. Saka zvinoda kutendwa izvozvo zvamunotiitira kunga muiti zvese zvinoitika mukati mwenyika yeZimbabwe, nekuti imo chamo mukati mwenyika yeZimbabwe chokwadi chacho yacho havachifariri. Asi imimi muripo pakubaya panhongonya chaipo chaipo kuti nani nani uri mugomba nari pasi pemvura ange einzwa zvazviri kuitika kubudikidza ndimi kudai manga musipo ingadai ari mahwani. Saka ndokutendai
pastudio 7. Studio 7 muri sei apo, munodakara here? Munotamba here apo? Inini ndiri kuchema chemawo, ndiri kuno kuSouth Africa but ndiri kuchema chemawo nyaya yeZimbabwe. Kuti yei Zimbabwe ide vakwanisa kudzakisawo mutengo wemapasipoti, ngekuti mapasipoti haasi kutoreka, ari kudhura. Apo inyika isina mabasa, tinenge tichida kuenda kune dzimweni nyika tishande. Taakuguma hei kunana South Africa unono taakudzingirirwa sembwa, kuita kuti netsuro remapurisa unono havichambotoshandi. Saka yei, tinobatokumbira kuti veminista vemapasipoti pasipoti dei vakandiya yayo vakwanisa kuzvizwawo zvachema changu zvandiri kubhuya. Pasipoti ikamboitawo ya 500 rand hai inenge iri nani, kwete mari dzinobhuyiwa idzi. Pakashata ndini gweja wechipare.
Mangwanani akanaka pastudio 7.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune vakwanisa kupinda muchirongwa chedu chanhasi, kungoti nguva ndo yadyanana. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutaura nemadzimai nezvavari kuedza kuita kusimudzira upenyu hwavo kunyangwe zvinhu zvaoma munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vatori venhau vodziviswa kuita basa ravo nemapurisa kumatare kuri kutongwa mumwe wavo Blessed Muhlanga. Tashka kumagume chirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC ndi chiti. Mudare shakanaka wa tereri. Ndokusia imina taboka ngube munaudze. Isindebele.